Varatidziri vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana vabva kumasangano anoti National Vendors Union of Zimbabwe, Restoration of Human Rights, pamwe nemubatanidzwa wemasangano evechidiki uri kuzvitita jamuka, nhasi vapinda pane imwe hotera muHarare vachiti vamupoko vanofanira kubuda muhotera iyi nechimbi chimbi. Mumwe wevaratidziri ava vaIshmael Kauzani vati havasi kufara kuti vamupoko vave kuda kutosvitsa makore maviri vachigara muhotera iyi kubva pavakagadzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2014 vashandisa mari yemuhomwe yehurumende asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Tauya pano muzuva ranhasi tine kutsamwa, tine kugununʼuna, tine kurwadziwa nekuda kwenhau yezvakabuda zvichitaurwa naVice President Vamupoko kuti ivo havasi kuzobva muhotera on the expense of us taxpayers. Saka tiri kurwadziwa, so nhasi tauya kuzoratidzira kuti tivaudze Vamupoko kuti hatisi kufara nezvavari kuita. Ngavaende kuimba yavakatsvagirwa, yavakatengerwa nehurumende. Ingawani imba yakakosha zvikurusa, imba inokosha 3 point something million, ine mabedrooms akawandisa zvikurusa. Isu vamwe tinogara matangwe na tinogara mabridge, but ivovo vachida kugara muhotera vachishandisa mari dzedu isu mavenda, isu vanhu vasingashandi. So tauya kuzopa shoko iroro rokuti aiwa Vice President Vamupoko, budai muhotera muende kunogara kuimba yamakaita sei yamakapiwa nehurumende.
Mashoko avakauzani atsinirwa namuzvare Value Dick Mugagara, avo vati mari iri kubhadharirwa Vamupoko kuti vagare muhotera nehurumende zviri nani kuti ishandiswe kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri kunetsa munyika zvakafanana nekuwanisa veruzhinji mvura yakachena.
Mavendors nevamwe vagari vemuno muZimbabwe vauya kuzoratidzira paRainbow Towers nenyaya yaVice President vari kunzi vari kuramba kubuda muhotera. Zvino nyaya iyi yaramba ichingoenderera mberi. Macitizens emuno muZimbabwe vari kucomplaina vachiti ishu iyoyo yakasagadziriswa, mari ndivo vari kutorerwa kubva mumastreets nekuti ndivo mavendors, mari dzemataxis ndodziri kubhadhara pano. Vari kuti ivo Vamupoko ngavaende ku 41 bedroom house iri kutaurwa kunzi vanayo.
Varatidziri ava vaita kuti vanga vari pahotera iyi vatize mushure mekunge mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto asvika akavhara mikova yose yehotera iyi ndokusunga sachigaro weNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza pamwe nemumwe muratidziri watisina kuziva zita rake. Vamwe varatidziri vakwanisa kuvhura mikova yehotera iyi ndokumhanya vakananga kugedhi rinopinda nevanhu nedzimotokari pahotera iyi vachiedza kuvharira motokari dzanga dzakatakuriswa vasungwa ava. Asi mapurisa anorwisana nemhirizhonga abva atanga kurova vanhu ava, zvabva zvaita kuti vaite rutsoka ndibereke vachiti aziva kwake aziva kwake. Panguva yanga ichiitika zvose izvi Vamupoko nemhuri yavo vanga vari muhotera iyi. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba vaudza Studio 7 paRunhare kuti havasi kuzosiya vanhu vachingoratidzira pamadiro vachiti mapurisa achaedza napo se paanogona napo kuti achengetedze runyararo munyika. Amai Charamba vati vose vanoda kuratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa, kwete kuita zvaitwa nevaratidziri ava nhasi. Nekune rumwe rutivi, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai raburitsa mashoko richishora Vamupoko nekugara kwavo muhotera. MDCT yati chinhu chinonyadzisa uye kushoresa kuti Vamupoko vagare muhotera vachidya mari yehurumende asi ruzhinji rusina chekubata uye hurumende ichitadza kubhadhara vashandi vayo. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti Vamupoko nemhuri yavo vari kubhadhara hotera mari inoita madhora mazana mana nemakumi matatu $430 pazuva inenge ichibva muhomwe yehurumende. Bepanhau reNewsday rakaburitsa mashoko svondo rino ekuti Vamupoko vakaramba dzimba mbiri dzavakatengerwa nehurumende vachiti dzimba idzi hadzina mutsigo. Imwe yedzimba idzi inonzi inokosha mamiriyoni matatu emadhora. Studio 7 haina kukwanisa kutaura navamupoko kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.